takanyorotsamba musi Friday semaunions ese requesting for a crisis meeting that the ministry had promised us the public service commission that ordinarily should have happened sometime last week. Saka pari zvino takamirira kunzwa kuti vanoresponda sei commission yacho nehurumende.
Ko kumabasa muri kudzokera here?
In the meantime tiri kudzokera hedu kumabasa but zvinhu zvakatidzvanya because hatisi kukwanisa kudzokera kumabasa neincapacitation. Mari yebasa hapana, mari yechikafu hapana, mari yezvese yekutenga hembe yekuenza vana kuchikoro hapana. Saka kutongosusukidza takavaro tikwereta tichidii, takamirira kunzwa kuti ministry necommission vanoti vanoti chii.
Asi pari zvino hapana zvimwe zvamuri kuronga?
Hapana zvatati taronga, takamirira musangano uwoyo ndo uchatirongera way forward yedu.
Tiri kunzwa rinyere kupe kuti mungangoramwa mabasa zvekare kutangidza svondo rinouya.
Exactly, ultimately pakasaita engagement iyoyi ndo zvichatongoitika at the end of the day. Tisada kuti vanhu vatione fanika tisinga reason. Tino reason now too much. But tiri kuti kuna employer neministry yedu iyi weaiti tigare pasi tionesane kuti tozvifambisa sei. Vakaramba zvachese kusanzwisisa, tinofunga tinotozopawo iyo notice yefully flagged industrial action isinani kana anozokwanisa kuidzora because to be honest with you, maticha havana mari yekuendesa kubasa. Mari yachizeti kukwana. Acknowledge by the ministry the commission kuti sure unoti unotambirira munhu $284 muno munomunyika inobatsirei.